Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 25 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mapotigenani kodzero dzekukambena kupi nekupi, asi zvikoro medu ngavatiye muzvikoro medu, vatangiri nedzidzo dzizoenderere mberi. Vana ngavanenge vari muchikoro nguva yechikoro, vanaizoonekwa vari muchikoro nguva yechikoro vorejegwa kunge vachishungurudzwa kunge vanga vachinoimbira mapotigeni.
Varayiridzi vanoshora kupinda muzvikoro kuri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika vachikanganisa dzidzo dzevana vechikoro.
Kana vanhu ivavo vaakurambana, tiri kuona kazhinji varume kana vakomana vanenge vakabhudanana navo vachitora mifananidzo iyi vachiisa pamadandemutande. Zvinova zvinhu zviri kutinetsa kuti zviri kuita kuti vanhukadzi vabva vashaya chimiro.
Sangano reWomen's Action Group rinoti zvinogona kubudiswa padandemutande pamusoro pevechidzimai ndechimwe chiri kutadzisa vechikadzi kukwikwidza musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bazi rinoona nezvedzidzo yeprimary and secondary riedze kumisa vemapato ezvematongero enyika vari kuvhiringa zvikoro zvizhinji vachitsvaga rutsigiro musarudzo dzemwedzi unouya. Munyori weAtus vaRobson Chere vanoti vamatongero enyika vari kusvika pazvikoro vachiudza varayiridzi nevadzidzi kuti vaende kumisangano, vachiti vamwe vanobva vatotora chikoro senzvimbo yokuitira misangano yavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChere kuti tinzwe zviri kuitika muzvikoro.
Panguva ino tatarisana nemaelection, tiri kuona muzvikoro varayiridzi kunyanya varayiridzi vari kushungurudzika zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva mabhazi ezvikoro ari kututa vana achienda kumarare emapolitical party. Vaenda kumarare emapolitical party, varayiridzi vanosara dzimwe nguva vasina vanodzidzisa. Kune mamwe kune dzimwe nzvimbo varayiridzi vanotopotwa kunzi vange vachiatenda kumarare yayo vachiitisa vana mapoemu. Asi tiri kuti isusu sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, mapotigeni ane kodzero dzekukambena kupi nekupi, asi muzvikoro medu ngavatiye muzvikoro medu vatavhiri ngedzidzo dzidzoenderere mberi. Vana ngavanenge vari muchikoro nguva yechikoro, varayiridzi vaonekwa vari muzvikoro nguva yechikoro voregegwa kunge vachishungurudzwa kunze vanga vachinoimbira mapotigeni vange vachiri muzvikoro panguva yavanenge vari muzvikoro.
Nyaya iyi makamboisimudzawo here kuhurumende kuti muzvikoro hamusina kumira zvakanaka?
Nyaya iyi takaisimudza ende tinogara tichiitaura muna musarudzo dzemuna 2018. Takatomboendesa nyaya iyi kudare kumasvingo kuhigh court, takatongwa naJustice Mafushire tikawanikwa tichahwina nyaya iyoyo kuti pakapiwa mutongo wekuti vanowezvematongerwo enyika havafani nge vachipinda muzvikoro. Zvisineiwo bato rezanutf rakawanikwa richaapira nyaya iyoyi. Asi rwendo runo takaita yatinoti state schools campaign, makambeni asati atanga takavanga tiwapa tiwanyoresa kuti mhiko yekuti vatange kana vachida kuvhoterwa vatange vachiwo zvikoro zvedu, vatingatore mabhazi evana ezvikoro, vatingapinde muzvikoro vachiitira marari. Vamapato vakawanda vanhu vafanirwa vachasaina mhiko iyi, asi tiri kuona kuti vamwe vacho vari kuendera mberi vachityora mhiko yavakasaina zvekare.
Saka muri kuronga kuita sei nemamiriro aita zvinhu kana muchiti varayiridzi vari kuramba vachimanikidzwa mabhazi ari kutorwa? Muchadzokera zvakare kumatare?
Takatora danho rekuti senational executive yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe taona kuti dzidzo iri kukanganisika pari zvino nenyaya yemaelection nenyaya yemapolitics ari kupinda muzvikoro achichita wanane wana.
Avo vanga vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Blessing abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti vape mhinduro yebazi ravo kune zviri kutaurwa nevarayiridzi izvi.
Hongu tazviona zvakataura veAtuzi kuti zvavanga vachitaura vanga vachitaurawo zvavo semuonero wavanoita, asi isu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuzivisa nyika yese kuti zvikoro zviri kuvharwa musi wechina 3 nyamavhuvhu, watinoti 3 August 2023. Ndo zvatakatara gore rakapera, gore rino richitanga takapa madates tichitaura kuti zvikoro zvichavharwa musi wa 3 nyamavhuvhu 2023. Uye izvozvo hasati zvashanduka.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary education vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reWomen's Action Group rinoti dande mutande kana kuti internet iri kukonzerawo kuti vechidzimai vatadze kukukwidza musarudzo kana kuedza kurwira kutora nzvimbo dzezveutungamiri. Mutungamiri weWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vanoti mifananidzo inotorwa vanhu vachidanana inozoshandiswa nevamwe mushure mokupera kwekuwirirana kwavo, izvo zvinokonzera kuti vamwe varume kana kuti vakomana vaise mifananidzo kana mavhidhiyo awa padande mutande, izvo zvinokonzerazve kuti vechidzimai varege kukwidza musarudzo kana kubata zvigaro zveutungamiri. Tabata Amai Masiwa kuti vatiudze zvizhinji.
Tiri kunzwawo vasikana, kunyanya kuvasikana vechidiki, kana kuti madzimai, mayoung women, pane nyaya yatiri kuti revenge pornography, yekuti vamwe vanogona kunge vakambotora namifananidzo vasina kusimira, asi kana vanhu ivavo vakurambana tiri kuona kazhinji varume kana vakomana vanenge vakambodanana navo vachitora mifananidzo iyi vachiisa pamadande mutande. Zvinova zvinhu zviri kutinetsa kuti zviri kuita kuti vanhukadzi vabva vashaya chimiro, asi munhu anenge mambotorana muchiwirirana wozongoburitsa kuitira kuti ukaurise umu wako. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona izvozvo zviri kuita padande mutande.
Masangano anoona nezvekodzero dzemadzimai pane zvaari kuita here pamusoro penyaya iyi, nekuti iri dambudziko ratiri kuona kwakawanda kunyika dzakawandawo. Pane zviri kurongwawo here nemasangano anoona nezvemadzimai muZimbabwe pamusoro pekumisa dambudziko iri?
Chikuru chiri kutongoitika kupanana dzidziso. Ndofunga kana munhu ava neruzivo, nekuti umwe munhu anogona kutorwa mapicture asinganzwisisi kuti mapicture aya achashandiswa sei. Saka vanhu vanofanira kunzwisisa kushanda kunoita madande mutande, uye kuti vanzwisise kuti chawatotora ukakanda padande mutande chinonetsa kudzima. Saka idzidziso inotoda kuramba ichipiwa vanhu, nekuti dzimwe nguva unotorwa mifananidzo usingazivi kuti mifananidzo iyi inozoshandiswei, kana kuti unoitiswa zvimwe zvinhu zvausingazivi kuti zvinozoshandiswa chii, asi zvichizogona kukanganisa kunyange unhu hwako. Ngatitiwa kuda kuzomirawo munyaya dzeleadership dzatiri kutaura nezvadzo. Kungotanga kukandwa mapicture ako usina kusimira zvinobva zvango.
Avo vanga vari mutungamiri weWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti vari kuparura kutsvaka rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzegore rino. VaMonzora vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine zvizhinji zvarichaitira vanhu veZimbabwe kana vakakunda musarudzo, kusanganisira kurapwa kwevanhu pachena muzvipatara, kuunza dzidzo pachena kubva mugrade 1 kusvika mufom 4, kudzikisa mitengo yezvinoshandiswa mukurima nezvimwe. VaMonzora vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende yavo inoda uye ichabetsera kuti vechidiki ndevechidzimai vawane mari kubva kuhurumende yekutanga nekufambisa mabhizimisi avo.
Chinangwa chedu ndechekutora masimba ekutonga nyika ino, tigotungamira nekutonga vana veZimbabwe zvine nduramo uye zvakanakira vazhinji. Tinoda kuunza dzidzo pachena kubva grade 1 kusvika form 4 vana vanenge vachidzidziswa nehurumende yavo. Tiri kuti vanhu ngavarapwe zviri pachena kuzvipatara, uyezve panyaya yematernity vanhu ngavainge vachirapwa mahara. Nekuti vana veZimbabwe vanoita zvokurima, tine chinangwa chekuteredza mitengo yezvinoshandiswa pakurima zvinosanganisira mafertilizer nemachemicals akawanda, kuitira kuti varombo vakwanise kunge vachitengawo zvinhu izvozvo. Tine chinangwa chekuti veyouth nemadzimai apinde mumabhizimisi. Naizvozvo tiri kuda kupa interest free loans ekuti vanhu vatange mabhizinesi madiki. Tiri kushushikana zvikuru nenyaya yemapensions anosanganisira mapensions ari kubhadharwa maho veterans edu. Mapensions aya hapana zvaanotenga uye ari mumazim donors. Tiri kuda kuti acalculatewe patsva agobhadharwa nemaunited states dollars. Saka isu tine chinangwa chevanhu chekuita kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiendeka, vana veZimbabwe vange vachifara.
Ko, panyaya yekutsvaga rutsigiro apa muri kuita sei? Vanhu vari kuti havasi kuona vaMonzora matunhu.
Vakundiona zvavo vachandiona. Strategy dzinosiyana. Chekutanga ndechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kuti talonja manifesto yedu. Tiri kuirilonja svono rino riri kuti ratiri kubata iri ratabata nhasi iri tiri kurilonja bato redu iroro. Saka tiri kulonja chinangwa chedu ichocho. Vari muDubre Harare vari kuona, ndofunga vakaona maposters edu atanga kunamirwa. Uyezve kune vanhu vedu vari kuita basa rekutsvaga rutsigiro. So muenzaniso, mutungamiri Secretary General wedu waMashakada nemurongi wemapasa MDC wataisekwa vanga vari kuepoet nezuro. Inini ndine mameeting angu nemarari ari iyemaktofutati.
Saka muri kulaunch manifesto yacho maane zuva here?
Tichapa zuva ndofunga mangwana pakati pechitatu nechina svondo rino ndopatine chilonja manifesto iyoyo.
Asi muri kumborambidzwawo here kuita misangano kana kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, uye mambosanganawo here nevamuongorori vesarudzo?
Hongu, takasangana nemaobserva eafrica eafrican union pamwe chete necomesa. Chikuru chatanyanya kutaura navo inyaya yekuti MDC yakarambidzwa kubhadharira wanhu wayo 87 ichishandisa bank transfer. Iko zvino makot akatonga kuti bank transfer ingadai yakabvuma pavakaita kesi yamai Valerio. Tiri kukararira kuti zvimwe zvichetezvo zvichabatawo MDC, asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena. Asi nekumacandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndobvita uko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo idzi, nokuti MDC ndiro bato chete rine zvinangwa zviri pachena zvinobatika zvarinoda kuitira vana veZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapato anopikisa arikuramba zvinotaurwa nehurumende kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaradhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzira yaari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya dzenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalos Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa nezanupf.
ZBC haifanikuva mouthpiece yezanu, ndeyenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho panevhenyuro.
Dzimwe nguva marecordings vanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio, anenge achingorekodwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana kuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato reZANPF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tiri kungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuZANUPF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi ZANUPF ndoyogabato iri munyika muno.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Gwinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemhirizhonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozongowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. But tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe, izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri weMalawi muZimbabwe ambasada Mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana-siyana achakukwidza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana-siyana akaita seUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, dare reHigh Court rambomisa kunzwikwa kwenyaya yavasevhia Kasukuwere avo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika. MuNewsday makare, jaji veHigh Court Justice Neville Wamambo vachapa mutongo wavo kuswera mangwana china pamusoro penyaya yenhengo dzebato reCCC dzinonzi dzinopomerwa mhosva yekuti dzakashandisa magwaro enhema mukunyoresa kuti vakwikwidze musarudzo. Hurumende yaremekedza vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja Archbishop Ezekiel Guti neugamba hwenyika. Archbishop Guti vakashaya muswa 5 chikunguru vave nemakore zana. Kumiswa basa musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kwakaitwa Obed Masaraure neZimbabwe Congress of Trade Unions kwava kupesanisa sangano iri nemamwe masangano ari mumubatanidzwa uyu, zvikuru Zimbabwe Banks and Allied Workers Union, iyo inoti haina kubvumirana nezvakaitwa izvi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ine hangu handina hangu kuti Job Scala haana mhosva kana kuti ane mhosva, asi kuti hongu toda kumbosvika pakuti wakareswa tozouya tobva toti ko vaivaya vakauraya munhu nepfumo kukwekwe vari kutofamba vachitowaya waya muZimbabwe munyika imweyo yakabata Job Scala. Alright, ndobvapo ika zvine zvakusikari hakuna kana mazuva kwachilongo kwakapiswa musha. Okay, Zimbabwe yedu iyi inyika yatinoziva isu tose kuti ine mapurisa anobata, kwete zviya zvekutamba zvekuti zvekutombonyera, zvokuti hazvifaniri kutora mazuva kuti vanhu vaya vakapisa imba yemurume uyu wokwachilonga vasungu sezviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe, asi hazvisi kuiti. Saka toti mutungamiriri wedu ari kutaura chokwadi here? Ndo vanhu vanodikwa zvekuitwa zvakaitwa Job Scala zva vovharirwa zva zvakaitwa Job Scala zvofanana zva. Right, uyo wakapisirwa mota yake kuna namwenezi mapurisa aida ane unyanzvi zvokuti vadi vakatobata vanhu vachitovavharira kufanana zvakaitwa Job Scala zva. Ndo zvinotadza kuti for sure nyika yedu inotonga zvakafanana zva, kwete zvokungotaura pamuromo chete.
Manera akanaka vateereri nevashamarari. Amonzura ngaasaado kuvanza mavara ake. Ndiye wakatanga kutengesa MDC. Izvozvo vamwe kana vaakuzopiwa pakuru manje aakurwadziwa. Koko mazuku mari aakapiwa kukambena handiti achingori nawo, chii chaanokambena? Hapana vanhu vaasara nawo, pati yese yaparara. Saka ngaangodya kamari iyeye ndokutengwa kumwe kwacho ukoko. Handiti ndiye akatanga kutengesa here? Saka iwowo chingobudikirawo uende ukoko kuzano kwacho. Kuendewo kuzano kwacho ukoko mundotengwa naaksilia.
Ndinotaurawo nevanhu vekwamabehe yavo vanopondera nyara.
Aiwa vateereri, kana muchitumira maaudhiyo enyu musarekodha mimanzi ichirira kana muri pane redhiyo iri kutaura, hatingakwanisi kushandisa audhiyo iyoyo.
Ndine mashoko maduku andingataura hangu pamusoro penhaurwa yenyika yedu yeZimbabwe. Kune vanhu vanoti kwai vanhu vasina kurwa hondo havatonge nyika. Ndoda kumbobvunza kuti makomuredhi acho munguva yehondo vairwa vari pai? Vairwa uye tinoziva kuti vakomana vaenda kunovatambira kumozambiki kumabhodha uku vachitakura makasha ezvombo, makasha emabara and so forth nezvimwe zvakadaro. Ende tinoziva kuti vakomana vairwa hondo vachihwanda mudzimba dzevabereki mumamisha umu, vabereki vazhinji vakapera kubhombwa mumakipi mumabhesi vachibikira magandanga. Saka nyika haizi inotongwa nevanhu vakarwa hondo chete, nekuti vanhu vese munyika vakarwa hondo. Topedza izvozvo, vamonzora ngavarege kuda kutaura Germany vadya kutaura kuti vezanu PF iri kutenga vanhu vavo. Wamonzora vagara vari papeti yezanu PF. Iko zvinezvi vachinja futi vaakutirapa vachiteera triple C, vaakuisa futi ruvara rweyellow futi pauniformu yavo. Zvinhu zvavanoita vamonzora nokutendai mazviita baba chinokurei.
Muzvare masarira, sikuona kamuonere wangu ini zvinhu zvakatadziwa nezanu PF triple C haingambozvitadzi, haimbozvitadzi. Ndo maonere angu ini, zvinhu zvese zvakatadziwa nezanu PF triple C haimbozvitadzi. Ndini Raymond Mtetwa, Pretoria.
Ini ndinoti weshi agasi dai tati dai zvaite vanhu vavhota zvakanaka pasina kana mhirizhonga. Ndirikurudzira kuti mavhoti edu toda kuti afambe zvakanaka pasina kubiridzira uye pasina kurovana, pasina kupondana. Ndini hangu Josi John, ndiri muno munorth west. Ndaibonga.
ndine nyaya yangu na huyo Simba Mavhaza shamwari yangu iyo muziyo kuti zvamuri kutaura vamavhaza muchamanya rimwe ramazuva kuUK hakusikure nekuti zvamuri kuitira vamwe zvazvokuti tiriposi hanhasi tirakicha haina chakadero deno zvine basa renemu zvokuti kwai bambabha vanodya sadza ravo nechikamba imi kakwe muchidya nenyama ingodya nenyama kuzvekugwa nevechi vanodya nezvikamba zvino munokwana papi muziva kuti mwari wakakutarirai vana Jonathan Moyo vomunovona vogara mumabvokocho kunana Kenya kuvaimbotishungurudza asi ndovava kugara mudondo vana kasikuweravo ndovamwe venyu muziva kuti va rimwe ramazuva matafura achashanduka izvozvo muzvizive zvomunoti kwanzi tiripusi vanhu vari kuti tiri kurohwa nezano muriuti kwai jongwe rozorwa richizhamba iki ndi muchahoshamba kwete zvokuti jongwe razorwa rikashamba sezvinotaura muchapinda zvenyu mumagumbeze nebhutsu kuchipisa tuekamu 2023 augusta muchaona kuti zvinhu zvichange zvichiitika ndini dokta mununʼuna wenyu
sitafara namuonzora kuti muonzora chienda muonzora chii chauri kutitaurira paeveni pastudio muonzora vana urikutipedzera nguva hatisi kuda kana kumbonzwa nezvakuti muonzora izvi muonzora zanu ndoimwechete iyo nhasi otaura kuti hanzi uyo akanga akachena zanu 3 years back muonzora ndochii ichocho vanhu vakuru chokwadi kufara kuti hanzi takaisirwa marobots marobots vana hanzi voenda kutrip yekuona marobots ndosaka muchiona vanhu vayaka vachifamba vasina bhutsu zvechokwadi ndizvozvi tazvionera izvi nekuti vakadzi vakukura vanotaura robhoti vamwe vacho vangu vachifarira kuti tadya chicken ini tikadya nechingwa nemvura ndochii ichocho zvinonyadzisa ndava manjinjinji zvavo vari kufara vari kuwedza hukunoku aiwa tinongoti vachamisa takumirireo kuwedza uku muri kuenda kuna nabet bridge uchimbosvikaiwo nekuno kuwedza kwedu uku kwana manjenjenje uku aiwa tafara nenyusi dzamunotipa aiwa tinotenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yedunhu reLagos muNigeria vabvuma kuti vanhu zana nevatatu vakafa vachitaridzira pamusoro peutsinyi hwemapurisa mugore ra2020 vachiti vanhu ava vachachengetwa muguva rimwe chete sezvo pasina hama dzavo dzakauya kuzovatora kuti tinovachengeta. Moto muzhinji mumasango eCanada iri kuramba ichibvira zvine mutsindo. Utsi hunobva mumoto uyu hwasvika kuAmerica nemune dzimwe nyika dzekuEurope. Moto iyi ndiyo yakaipisisa yati yaitika muCanada uye hazvisi kuratidza kuti ichadzimurwa nekukurumidza. Sezvo nguva yedu yapera, topoterasa zvange zviri munhau dzanhasi. Varayiridzi vanoshora kupinda muzvikoro kuri kuitwa nemapato ezvematongo enyika vachikanganisa dzidzo dzevana vechikoro. Sangano reWomen's Action Group rinoti zvinogona kubudiswa padandemutande pamusoro pavo ndechimwe chezviri kutadzisa vechikadzi kukwikidza musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.